Represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchurongwa chedu chanasi ini ndini tanono kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri mchurongwa chanasi
nema kwiriro aita mitengo yezvinhu zvese tanono uchaona kuti muri mwechete tinogona kushandisa mari inobva pa 500 kukwira kana kusvika kune 1000 US dollars muri yega yega.
Sangano reConsumer Rights Association rinokurudzira hurumende kuti ione zvokuita pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu munyika.
Zvakadaro tabatiita kuti tikumbire kubatisa mari yechibatiso kuti vatongwa chipapanzi mutongi ndobva arisevaruneni yake saka inenge iriko kumasikati nakotapasi.
Vaimbove meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vari kutarisirwa kudzoka muDare nhasi masikati kuti vanzwe nezvezvikumbiro chavo chekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Ngati zvangu chinhu chikuru chandakabata ndobva Zelensky akaadresa President Biden directly akamuti iye you are a leader of the world and at this time chiita basa renyu se leader of the world.
Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura kuparamende dzeAmerica vachidzikurudzira kuti nyika yavo ibatsire Ukraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinorwira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kuti irarame zvakanaka muri imwe chete muZimbabwe yava kuda mari iri pakati pemadhora ekuAmerica mazana mashanu nemadhora ekuAmerica anoita chiuru. Izvi zvinotevera kukwidzwa kwakaitwa mitengo yezvinhu apo chisaga cheupfu chinorema 10 kg chakakwidzwa mutengo kubva pamadhora emunyika $995 kusvika pamadhora emunyika $1099. Mutauriri weNACORA Amai Lindwe Pilime vanoti sangano ravo rinokurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu uye kuti igare yakagadzirira vachiti dambudziko remitengo yezvinhu ragara riripo hondo pakati peRussia neUkraine isati yatanga.
Nemakwiriro aita mitengo yezvinhu zvese tanonoka uchaona kuti muri mwe chete inogona kushandisa mari inobva pa 500 kukwira kana kusvika kune 1000 US dollars muri yega yega nokuti mitengo yezvinhu yakwira zvisingaiti.
Pane nzira iripo here yekuti vanhu vararame zviri nyore mitengo ichikwira kudai?
Pari zvino kuti vanhu vararame zvinyore-nyore nemamiriro ezvinhu hapana nzira ingaita kuti vararame zviri nani nokuti mitengo iri kukwira. Saka hatingamboti pane nzira ingaita kuti vanhu vararame zviri nyore. Vanhu vari kutadza kurarama zviri nyore nezviri kuitika iko zvino.
Kukwira kwemitengo iyi kuri kukonzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine here kana kuti nezvinhu zvinofanira kugadziriswa munyika?
Zvinogona kuita tananoka kuti kukwira kwemitengo kunge kuchikonzerwa nehondo nokuti pane zvakawandaka zvatinowana zvimwe zvinobva kunze kwenyika. Saka zvinogona kuita kuti mitengo ikwidzwe nehondo iriko pakati peRussia neUkraine. Asi pamusoro pazvo tikatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu chero hondo isipo haana kunyatsomira zvakanaka. Saka hongu tingati hondo iri kukonzeresa asi toya tichiti hondo yawana ikonomi yedu isina kumira zvakanaka. Saka yabva yawedzera kudzikira kweudzamu hwemari yedu yemuno muZimbabwe mabonds. Shabu shaita kuti zvese zvese zvanyanyisisa kukwira. Nokuti kutarisa vanhu vakawanda vari kutambira mabonds. Asi kana zvinhu zvakwira, mabonds acho masalari avo asati akwirawo futi. Zvinoita kuti vanhu vatambure. Saka ndofunga kuti nini pamusoro pehondo iripo neekonomi yeduwo naiyo inofanirwa kuchidi ichigadziriswa kuti vanhu vakwanise kuti vagare zvakanaka, kuti vanhu vakwanise kuti vatenge chikafu chinodiwa nemhuri imwe chete vasina kunyanya kutambudzika nazvo izvozvo. Saka zveshuwa hondo yakonzeresa uye neekonomi yedu iri kukonzeresawo.
Imise Nakora, munoti kuhurumende?
Nakora iri kukumbirisa kuti hurumende yedu igadzirise ikonomi yedu, nokuti hatidi kuti tirambe tichingoti hondo iri kuRussia nekuUkraine ndiyo iri kuita kuti tinyanye kutambura. Hurumende yedu ngaigadzirisewo ikonomi yedu kuti chero pakauya hondo iri kubva chero kupi itiwanewo zvinhu zvedu zvakamira zvakanaka takarongeka. Nokuti dai tai takarongeka taigona kukwanisa kuti chero zvinhu zvakwira asi vanhu varambe vachingorarama upenyu hure nyore. Saka Nakora inokurudzirawo kuti hurumende yedu ngaigadzirise ikonomi yedu kuti upenyu hwedu hureruke.
Avo vange vari mutauriri weNakora, amai Lindiwe Pilime, vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Meya weGutare Harare vaHerbert Gomba, avo vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva mbiri dzinoti yekunyepa neyekutyora mutemo wesarudzo, vari kutarisirwa kudzoka mudare nhasi masikati kuti vanzwe nezvechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaGomba vakasungwa mushure mekunge vazvipira kumapurisa nemusi wemuvhuro vachinzi vakanyepa muna 2017 kuti vaigara pamba pababa vavo kuGlen Nora B muHarare, uye kuti vakanyoresa vanhu makumi maviri kuti vanogara pamba pababa vavo. Gweta ravaGomba vaHarrison Nkomo vanoti vaGomba vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi uye varara kuHarare Remand Prison uko vachachengetedzwa vachimirira kupinda mudare. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaNkomo kuti tinzwe zvizhinji.
Tapinda mudare redzimhosva reCriminal Court rekuRotten Row Magistrates Court tikamiswa pamberi pemutongi vaMambache. VaGomba vari kunenedzerwa mhosva mbiri. Yokutanga iri yokutivo vanonzi vakataura muna 2017 paafidavit vachirejista kuti vavhote vachiti vanogara pa 5756 Mororo Street pababababa vavo ivo vasingagari ipapo. Yechipiri ndeyekuti vanonzi vakarejista mavhota anokwanisa kuita 20 vakashandisa adresi yababa kuti vange vachivhota vari paadresi iyoyo.
Saka vaGomba vari kuti nemhosva dzavari kupomerwa?
Mhosva idzi vaGomba vari kutiramba. Vari kuti pamhosva yekutanga yavari kupomedzerwa muna 2017 vaigara pamba pababa vavo, saka hatsedza havana kumboreva nhema. Pechipiri pavanhu 20 vari kubvirwa kuti vakarejistwa vachinda pamba pababa vavo. VaGomba kuti aiwa kamaafidavit anoitwa nevanhu ivavasivo vakamaita. Saka munhu anopara mumhosva anenge ari vanhema paunder oath ndiyo anenge anyora afidavit, iyo ndiyo anofanira kusungwa kana vari kuvanhu vakaita saizvavo. Zvakadaro tabvaita kuti tikumbire kubatisa mari yechibatiso kuti vatongwa vachibva panze. Mutongi ndobva areseva ruling yake, saka inenge iriko kumasikati nakota pasitoro.
Tichiona kuti vaGomba vanga vaine dzimwe mhosva dzavanga vachimbopomerwa, munoona here vachiwana mukana wekuti vapiwe bail?
Munhu wose pamutemo wemuno munyika vaAkandemiri unotarisirwa kuti hauna mhosva kusvika wanzi dare redzimhosva aiwa takubata nemhosva. VaGomba vari kuonene zvavari kuitwa izvi kunenedzerwa, havasi kunzi vakadzipara nyaya idzi. Naizvozvo kana pari panyaya yokutongwa uchibva kunze, vaGomba vanofanira kubudisira kukwanisa kutongwa vachibva kunze, nokuti havasi munhu unokwanisa kutiza, haasi munhu unokwanisa kutishidzira kana kutsengisa vafakazi. Naizvozvo tinoona maprospects avo arakajeka chaizvo.
Ko pane vamwe here vadaizwa pane vari kunzi vakanyoreswa naGomba vachipo humbo.
Hapana kana mumwe chete kana kutaurwa nezita kuti ningi. Hapana munhu akutaurwa nezvake. Ndozvimwe zvatatyika kavana papi pedare izvozvo.
Saka zvinosiya papi imhosva dziri kuroverwa vaGomba.
Sekuita maonero angu hapana kana mhosva yakaparwa. Tingangoda kutamba nenguva zvedu hapana mhosva yakaparwa hatichamuzivira kuvatongi vemhosva kuti vazopedzisira vataura kuti aiwa hapana mhosva. Asi kuchitarisa mutemo wacho chaiwo hapana chakava mhosva yakaparwa apa. Ivo kana mapurisa akavasunga vanozviziva.
Vane zvinyunyuto zvavari kupawo here kubva kwavanga vari mumaoko emapurisa?
Chinyunyuto chavo chokutanga ndechekuti mapurisa akapedza maisikisheni nokugadzira mapepa musi wa 40. Ndokupedza zuva rose zuro vachida kungovarwadzisa zvavo vakangovafarira vasingaiti kudare. Zvinova zvinhu zvisiri pamutemo. Chechipiri ndechekuti kana muchiti tapara mhosva indika kutsanangurai kuti zvanuti ndapara mhosva ndida kupara mhosva munofanira kuinvestigeta mapurisa ana kuita saizvozvo. Saka inonzi pachirungu arbitrary arrest without just cause.
Saka mune matanho amuchatora here kuchallenge izvozvo?
Ndichatora matanho acho ose mushure mokunge darira parura mutongo waro kuti vanitongo vachibva kunze here kana vanitongo vari kutapa.
Avo vange vari gwetara vaGomba vaHarrison Nkomo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato guru rinopikisa muBotswana varizve mukuru wemapata anopikisa mudare reparamende vaDumelang Saleshando vanoti mitemo yokupinda nekubuda munyika iyi kana kuti immigration laws iri kuita kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vanobva kune dzimwe nyika vasasime mari dzavo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mudare reparamende nemusi wechitatu vasalishando vakati kune vana muzvina bhizinesi vazhinji vanobva kune dzimwe nyika kunyanya kuZimbabwe vave nemakore vachiita mabhizinesi munyika iyi asi vanobatwa neseri kwemaoko nehurumende yeBotswana.
Kune vana muzvina bhizimisi vazhinji kunyanya vanobva kuZimbabwe vane makore anodarika gumi vari muBotswana asi vachiri kusangana nedambudziko revana vasina magwaro ekugara nekushanda munyika ino pamwe nenzvimbo yekuti vavakire mabhizinesi avo nokuti hurumende iri kuramba vabva kure.
Vati izvi ndizvo zviri kupa kuti vanhu ava vasasime mari dzavo muBotswana zvopa kuti vanhu vashaye mabasa munyika iyi. Gwaro rakaburitswa neStatistics Botswana svondo rakapera rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika iyi hwava pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26%. Vasalishando vanoti mitemo inofanira kuwandudzwa kuti vanhu vaite saruraude panyaya yemabasa.
Ndeupi muzvina bhizinesi angaenderera mberi achisima mari yake munyika isingape vabva kure nzvimbo uye magwaro ekugara nekushanda? Izvi ndizvo zviri kuita kuti mikana yemabasa ishomeke munyika.
Mashoko avasarishando atsinirwa navatova kumomborerwa avo vanoita zvekurima murimwe puranzi riri pedyo neguta reFrancistown vachiti dai hurumende yeBotswana yakwanisa kupa vabva kure mukana wokupiwa minda kana vaikumbira.
Hatidi zvedu kutaura tichiti kudii upenyu hwakaoma asi apa dai kuri kunzi zvaiita zvinonzwisisika munhu unokwanisawo kumira uchishanda uchimisikidza zvinhu.
Sajigaro wesangano rana muzvina bhizinesi vechidzimai vanobva kuZimbabwe reZim Women in Business in Botswana Amai Abigail Zoushe vaudza Studio 7 parunare vari muGaborone kuti hazvizi nyore kuita bhizinesi munyika iyi kana usingashande nechizvarwa chenyika iyi.
Chandoziva ndechekuti mikana yacho kana usina mutswana mukati hapana chinofamba hazvizi. Even uchida kutokupinza zvinhu munyika muno unofanira kunge nemutswana anenge ari pamberi.
Mugwaro rakaburitsa mumwedzi wagumi guru gore rakapera Statistics Botswana akazivisa kuti kune vana muzvina bhizinesi makumi mashanu nevashanu vanobva kuZimbabwe kwoto vanoshanda munyika iyi vari churu chimwe chete nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu. Gurukota rinonane zvokupinda nekubuda kwevanhu muBotswana amai ana Mukheti vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kuitira kuti vanosima mari dzavo vasarudze nyika iyi kusanganisira kusavabhadharisa mitero yakawanda.
Bazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana riri kuita zvese zvingaita kuti vanosima mari vauye vobva vagarira zvachose munyika yedu. Asi pane zvizhinji zvatingaita pamusoro pekuti mainvestors apiwe ugari weBotswana mushure mekuva munyika kwemakore mashanu chete uye kusabhadhariswa mari zhinji dzemitero.
Muna 2017 Botswana yakavandudza mutemo wekupa vabvakure ugaro hwenyika iyi kubva kumakore gumi kuenda kumakore mashanu chete senzira yekukwezvera vanamzvina business kuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. News Day rine nyaya inoti bato reCitizens Coalition for Change riri kugadzira gwaro rinoratidza zvarichaita pamusoro penyaya yekukura hundi kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka. Mutariri weCCC Muzare Fadzai Mahere vanoti bato ravo richaita misangano pamusoro pezvichaitwa nebato ravo zvigoiswa mugwaro richateverwa nebato ravo kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye nekukurumidza. MuNews Day makare mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project Muzare Justina Mukoko anokurudzira mapato ezvematongero enyika kuti arege zvemhirizhonga nekutaura zvinokonzera ruvengo panguva ino yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabai elections. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti mudzimai aerera vana vevaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Mary Mbaiwa Delight Munyoro akaudza dare redzimhosva nezuro kuti akanganwa zvimwe zvakaitika panguva yaanoti akarohwa namuzvare Mary Mbaiwa. Munyoro akange achipa humbowo pazuva rekutanga kunzwikwa kwenyaya iyi mudare redzimhosva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvakaitika kugokwe zvinoratidza kuti vanhu vezano vari kunyara uye vari kusha. Zvakaita zvishamiso kuti kumaruzevha vangarambiwa zvakadaro, asi kandio kutotanga kwazvo ikoko. Havachadiwa, havachadi zvezano vanhu kunyeperewa kwanyanya kwanyanya ngenemadzavu vanongodzidzokorora iwo vachikundikana. Zvakaitika mukugoko kuzvinonyadzisa. Dai ndanga ndirini kugaro ndaikambena ndakanyarara ndichiudza mapurisa kuti novasaita noizi kuita noizi kwavari kuita kudisturba munhu ana marights ake munyika yavanoti ine demokrasi. Ivo vachidisturba zvakadaro zvinonyadzisa. Vakaindisa mvura mota yemvura kuti vavasisidzire vachiti vanhu vekumaruzevha vanosha. Ndoo pfungwa dzavo, pfungwa dzavo vanongoti vanhu vekumaruzevha vanosha.
Makadii makadii paStudio 7 apo ndiri kutaurawo ndiri paSouth Africa. Ndiri kuda kubata panyaya yababa vaya vari muAmerica muvanomirira ZANU-PF. Mashoko avo anotaura kuti hazi opposition inoita mhirizhonga. Ndiwo mashoko ekunyepa. Vari kuda kuhwara nemazita evamwe vanhu kuti hazi panguva yavana Mugabe ndo pairohwa vanhu. Pairohwa vanhu Mugabe wacho achitaura kuti musaita mhirizhonga sezviri kuitawo president Mnangagwa kuti musarova vanhu, asi achiziya nechepasi kuti vanhu vake vanoenda korova vanhu kuitira kuti ena akwanise kuchitidzira vanhu. Vanhu vaone kumuhotera kurukumusi kuchiridzirwa. Vanointimidheta vanhu nguva zhinji vana maelection akuda kusvika. achichidzira ana mbuya kumamusha kunyanya kumarura areas achivachichidzira kuti mukatadza kuvhotera zano zvokudzingai kumamunogara imomo zvakawanda zvavanoita vanhu ivavavo
mukasei macitizen macitizen mamukasei handina mashoko omashomanana ndachida kuti leadership yedu ichinjiwo painoti 6 million vote sekuona kwangu uye zvino pa 6 million vote ngavachiti 8 million vote nekuti tane imwe miriyoni iri kubva kucho kuzano
makadinyu vateereri westudio 7 ndinonzisaro kutaura njepawo chakauza pa zviri kuitwa navamonzura manjenjo zvakatodhaka isusu hativhoterei pati tinovhotera munhu because tatoda isusu ichenji saka isusu vashamisa haa todona navo hatingatevere vadhagiras munzura avana kana leadership quality yavanayo nechigaro chavo chavanacho havakwanisi kukombira zvapuresident dai vambodzikama vambogara pasi vambovhurwa mabhokisi
chemo changu chiitwa kuti tine avo vanhu vari kunana South Africa madiasporians we are urging them to come and vote here in Zimbabwe not just shouting vari kunze ukoko kwachiti zvinhu zvakaoma muzimbabwe yet ivo vasiri kuuya kuno ngavauye tizokubatsirana kugadzirisa nyika yedu haigadzirwe munhu ari kunze uko saka ngavauye munomo zvechipiri chichitiwo pakati pemusangano vachamisa ngavagadzirise musangano umire zvakanaka kwete mahunga hunga asikunzwa zvechitatu chikurudziro hurumende yedu kuti dai yagadzirisa nyaya yemateachers vavapawo mari vakwanise kudzidzisa vana vedu vechikoro vakuvara vachisina kwokuchaenda kana chokuita muupenyu hwavo education yavo yafa tichitiwo nematicha ari pamutema chani dai hurumende yatombouyawo pani vaviri vatombouya vambosvikobviswawo apapa tatanga kuona shanduko nekuti havachisina basa nevana tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weukraine vavolodimir zelensky nezuro vakataura padandemutande kunhengo dzeparamende dzose muamerica vakadzikurudzira kuti nyika yavo iwedzere rubatsiro rinopiwa ukraine neamerica vazelensky vakati vanokumbira kuti america iwedzere rubatsiro kuukraine panguva ino nyika yavo yakatarisana nedambudziko guru vachiti zvimwe zvirango zvinofanirwa kutemerwa russia svondo roga roga kusvika mauto erussia amiswa nezuro kwekare mutungamiri weamerica vajoe biden vakawedzera rubatsiro kuukraine vakaipa mamirioni mazana masere ezvombo zvakasiyana siyana nyanzvi mune zvematongero enyika vadan moyo vati mashoko avazelensky atambirwa zvakanaka zvikuru
ndingati zvangu chinhu chikuru chandakabata ndopazelensky akaadressa president biden directly akamuti iye you are a leader of the world and at this time chiitai basa renyu seleader of the world because vanhu vedu vari kuurayiwa day in day out zvipatara zvedu zviri kupaziwa zvikoro zvedu dziri kupaziwa saka mofanira kungwarira kuti hondo iyi haizi hondo yeukraine iri against ukraine chete ihondo iri against munhu wese ari progressive saka imi vabiden saleader of the world tokumbirai kuti muite leader wepeace
muite zvese zvamunogona kuita kuti izvi zvikuitika kunyika yedu kuUkraine zvipere. Ndofunga mashoko iwawo anga ari mazvi chaiwo aita kuti vaBiden onaivo vafunge kuti zvizvimwe zvavangaite kuti hondo iyi ikurumidze kupera kusati kwafa vanhu vakawandisa ende kusati kwadestroyiwa nyika yeUkraine semaonero atiri kuona kuti iri kubhombewa left, right and center neRussia.
Ma zvavakataura izvi vamiriri veAmerica vakazvitambira sei?
Vakazvitambira chaizvo because takaona inonzi standing ovation. Takaona unity paCongress pakati pemaRepublicans nemaDemocrats. Chinhu chiri kushota mazuva ano kuCongress yemu because of divisive politics. YeUkraine yaunganisa ikasanganisa vanhu vaita so united muCongress zvekuti Biden kana achitovaudza kuti tiri kunida mari yakati kuti tisupporte Ukraine, hapana nyangwe one paCongress anoti hazviite. Munhu wese ari kuvhuma. Ndosaka taona Biden achitoissua another further 800 million which he says iye kuti for this week alone vatopa almost $1 billion kuUkraine. Saka panapa chinhu chatiri kuona ndechekuti nemari dzakadaro for maweapons nemaweapons iri kupuhwa Ukraine, tanzwa kuti vachapuhwa futi nemadrone. Tanzwa kuti America yakati iyo haisi kuda kuti ivharise airspace yekuUkraine because Biden iye ari kuti tikadaro tenge taita direct confrontation neRussia tenge takutanga World War III, and World War III hapana munhu aichabatsira because even Ukraine yatiutraya kuti tibatsire. Tikatanga World War III inopazirwa neRussia because toziva kuti Russia ine manuclear weapon.
Saka kana makatarisa munoona sekuti pane chichachinja here? Munoona vaPutin vachinyatsogara pasi vachiteerera kana kuti vachiita hurukuro navamwe vakuru vedzimwe nyika?
I think right now, to be honest, namely, nyangwe Putin kuona zvake kutora Kiev yaada kutora iyi, the damage yaaita kunyika yake chaiyo, it is so tremendous zviya zvekuti at the end of the day, even if Russia ikazviti yawina hondo iyi, inenge yaloser chaizvo. Right now, stock exchange yavo has been closed for over 8 days because vari kutotya kuti vakangovhura stock exchange iya, the run down inoitika inobva yadamaja economy yavo zviri wese zvese necurrency yavo rabu iya inobva yaita marara chaiyo. Damage yaitiwa naPutin marelationships even worldwide, trade relationships, Russia at the end of the day is going to come out ya loser.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Ezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reConsumer Rights Association rinokurudzira hurumende kuti ione zvokuita pamusoro pokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Vaimbo vameya weguta reHarare vaHerbert Gomba vari kutarisirwa kudzoka mudare nhasi masikati kuti vanzwe nezvechikumbiro chavo chekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura nezuro kuparamende dzeAmerica vachizikurudzira kuti nyika yavo ibatsire Ukraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
ivai nusu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.